Pero se la saco, trabajo es que me pongo ella. No somos no, pero estamos en vuelta hace rato. Pasa sin el retrato, no guarda mi contacto. Me gusta así, sin que tú hagas mi que rica te.
Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechitatu 6 Chikunguru 2022. Vatereri tinourombo kunonoka nechirongwa chenhau dzamangwanani pane zvanga zvichigadziriswa. Makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dzekuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Takashamisika zvikuru nezuro vakuru vechirongo vachirambidza vasikala navasole kuti vaonekwe nemagweta pamwe chete nana chiremba vaida kuvarapa sezvo vasikala vasiri kunzwa zvakanaka.
Rimwe remagweta ava Job Sikala nava Godfrey Stole rinoti vakuru vemajeri vari kurambidza vana chiremba nemagweta kushanyira vaviri ava.
Pane zvikonzero zvakati kuti zviri kuponda dola redu pamusika wemabank. Chekutanga mari sinu apatirwa mari yekuAmerica, madola ekuAmerica inodzinga mari yedu mudariro, nekuti mari sinu inodzinga mari sina maturo. Ndo mutemo economics yowu.
Dora remunyika riri kuramba richishaya simba kana richienzaniswa nedora rekuAmerica. Zimbabwe Electoral Commission inoti kusvika pari zvino vanhu vanokwanisa kuvhota vanoita mamiriyoni mashanu ane zviuru mazana masere nezvina zvine mazana mapfumbamwe nemakumi manomwe nevashanu, kana kuti 5,804,975. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Nezuro dare redzimhosva rakatonga kuti nhengo dzedare reparamende dzebato rinopikisa reCitizens Coalition for Change vaJob Sikala navaGodfrey Stole vacharamba vari muchirongo kuchikurubhi kupa vachechusi vehurumende nguva yekuziya nezvikumbiro zvavo chekuti vapiwa mukana wokubisa mari yechibatiso here kana kuti kwete. Rimwe remagweta avo vaObey Shava vakaudza Studio 7 Maneru kuti vasikala havasi kunzwa zvakanaka vachiti vakuru vemajeri vari kurambidza vana chiremba nemagweta kuti vashanyire vasikala navasitole, vachiti zvekare vatosvitsa nyaya iyi kumatare uye vanotarisira kuti nyaya iyi ingangonzwikwa chironguva.
Chiri kuitika ndechekuti sezvatinoziva tese kuti vasikala navasitole vari muchirongo. Zvichakadaro vane kodzero dzekunge vachishanyirwa nemagweta avo kana vana chiremba vanenge vachida kuvaona asi takashamisika zvikuru nezuro vakuru vechirongo vachirambidza vasikala navasitole kuti vaonekwe nemagweta pamwe chete nana chiremba vaida kuvarapa sezvo vasikala vasiri kunzwa zvakanaka. Takaedza kuti tikurukure nevakuru vechirongo tichionesana kuti mutemo unoti kudii nenyaya yakadaro, asi vakaramba vakaoma musoro. Saka tasara tisina rimwe zano kunze kwekuenda kumatare. Takwidza nyaya iyi kumatare nenzira yechimbi chimbi. Saka zvichakadaro takangomirira kuti kutanga mangwana zvichienda kumberi nyaya yedu inogona kuti inzikwe pamberi pedare kuti zvionekwe kuti zvavari kuita izvi zvinotsigirwa here nebumbiro remutemo wenyika yeZimbabwe.
Pane zvikonzero zvavari kupa here pakurambidza vana chiremba nemagweta kuti vaone vasikala navasitole? Pane zvavanotaura?
Hapana chikonzero chakati tsvikiti chiri kubuda mumuromo wevakuru vetirongo chinoita kuti vanzi vasikala varambidzwa kuti vaonekwe. Vari kungoti pamutondo pamusasa, nokudaro ndosaka tazotora matanho ekuti regai timanye kumatare titi vamanikidzwe kutevedzera bumbiro remutemo wenyika.
Mataura nenyaya yana chiremba, pane zvamungatiudza pamusoro pekusanzwa kwavo zvakanaka? Chii chiri kunetsa vashava?
Zvizhinji zvazvo zvinogona kuti netsei kutaura, asi kuti mafambiro avo chaivo chaivo vanga vachitotadza kana kufamba nekuda kwourwere hwavainahwo, tikati regai titi vana mazvikokota vauye vaongorore vazive kuti chii chanyanya kunetsa chaita kuti vasvike pakutadza kufamba. Asi vakuru vetirongo sezvandataura vabva varamba vakati aiwa, isu tinana chiremba vedu vehurumende vanozovatarisa, vatinoziva kuti havaiti zvunhu neunyanzvi, havaiti nemazvo. Zvekwaro hativimbe kuti vanoita kuti kodzero dzavasikala dzichengetedzwe, nekuti tiri kuziva kuti iyo hurumende imwe cheteyo ndoyo iri kuvarwisa. Saka kuti tizoti vanozovapa vana chiremba vakavatarisa kuti utano hwavo hudzokedzane, hationi zvichibuda. Ndosaka tanga tatora matanho ekuti vaonekwe nana chiremba wemhuri yavo sekutenderwa kwavanoita nebumbiro remutemo wenyika ino.
Avo vange vari gweta rinomirira vaJob Sikala navaGodfrey Sithole vaObey Shaba vari parunhare kuHarare neStudio 7. Hatina kuona mukana wekubata vakuru vemajeri sezvo kwange kwadoka. Zimbabwe Electoral Commission ZEC nezuro yakazivisa huwandu hwevanhu vakanyoresa kuvhota munguva inosvika musi wa10 chikumi kana kuti June 2022. ZEC inoti kusvika zuva iri munyika yose vanhu vanokwanisa kuvhota vanoita mamiriyoni mashanu ane zviuru mazana masere nezvina zvine mazana mapfumbamwe nemakumi manomwe nevashanu kana kuti 5,804,975. ZEC inoti vanhukadzi vakanyoresa kuvhota ndivo vazhinji kupfuura vanhurume, ichiti vanhukadzi vakanyoresa kuvhota vanoita mamiriyoni matatu ane zviuru zana nemakumi maviri nezvina zvine zana negumi nemumwe kana kuti 3,124,111. Ukuwo vanhurume vanoita mamiriyoni maviri ane zviuru mazana matanhatu nemakumi masere ane zana nemakumi matanhatu nevana kana kuti 2,680,864 vakanyoresa kuvhota. Dunhu rine vanhu vashoma vakanyoresa kuvhota idunhu reMatabeleland South rine zviuru mazana maviri ane makumi matanhatu nezvinomwe zvine mazana matatu nevasere 267,308. Matabeleland South ichiteverwa nedunhu reBulawayo rine zviuru mazana maviri ane makumi manomwe ane mazana mapfumbamwe ane gumi nevana kana kuti 270,914. Dunhu rine vanhu vazhinji vanokwanisa kuvhota idunhu reHarare rine vanhu vanota zviuru zvipfumbamwe nemakumi mashanu nezviviri zvine mazana mashanu nemakumi maviri. Dunhu reHarare rinoteverwa nedunhu reMidlands iro rine vanhu vanokwanisa kuvhota vanoita zviuru zvinomwe zvine makumi matanhatu nezvitatu zvine makumi maviri nevasere 763,028. Uwandu hwevanhu munyika yose yeZimbabwe hunonzi huri padyo nemamiriyoni gumi nematanhatu kana kuti 16 million. Dhora remunyika riri kuramba richishaya simba kana richienzaniswa nedhora rekuAmerica sezvakataridzwa nezuro pamusika wemari webhanga guru renyika weReserve Bank of Zimbabwe Foreign Currency Auction Floor. Nezuro dhora rekuAmerica raitengwa nemadhora emunyika mazana matatu nemakumi manomwe nemapfumbamwe kana kuti $1 to 379 Zimbabwean dollars kubva pamadhora mazana matatu nemakumi matanhatu nematanhatu padhora rimwe rekuAmerica kana kuti $1 to 366,000 Zimbabwean dollars. Izvi zviri kuitika kunyange hazvo hurumende kubudikidza neReserve Bank of Zimbabwe iri kuedza kutora matanho anosimbisa dhora remunyika pamwe nokudzikamisa inflation. Mukuziya nezvenyaya iyi, Jonga Kandemiri weStudio 7 abata nyanzvi mune zveupfumi vari Joyce Ngwenya avo vanoti kana musika wemari uri mumamiriro eupfumi huri mudutu mpengo seweZimbabwe hautsigise uremu hwemari.
Kana musika wemari yatingati money market muchirungu uri mumamiriro eupfumi huri mudutu mpengo seweZimbabwe hautsigisi uremu hwemari. Kudonha kwaita mari kune zvakatoitika. Kuda kune mutengi wemari zhinji akaramwa. Saka kana mari ikaita vatengi vashoma mumusika vanoida, kana kuti bank guru reZimbabwe rikakambura mari mumusika, mari iri mudariro inotoreruka, inotoreruka chete.
Ndezvipi zvimwe zvamungati zvikonzero zviri kuita kuti dhora remunyika rirambe richishaya simba?
Pane zvikonzero zvakati kuti zviri kuponda dhora redu pamusika wemabank. Chekutanga, mari sinu apatirwa mari yekuAmerica, madhora ekuAmerica inodzinga mari yedu mudariro, nekuti mari sinu inodzinga mari isina maturo. Ndo mutemo economics yoo. Chepiri, bank guru redu Reserve Bank iyi riri muhope kuzvinyepera kuti kune musika wemari kumabhengi. Iro ririro bhengi racho riri kutyaira mari yacho. Handiwo mashandiro anoita musika wemari iwowo. Chetatu, musika wemari unongoshanda yatinoti confidence muchirungu. Kana varidzi vemari vasingaifariri, nyangwe bhengi richiifarira kana hurumende ichifarira, mari yacho icharamba ichingodonha chete.
Hurumende pamwe nayo Reserve Bank of Zimbabwe vari kuzivisa nezvematanha avari kutora, avari kuti akanangana nekusimbisa iro dhora remunyika pamwe nekudzikamisa inflation. Munozoona here zvichipa kuti dhora remunyika rive neuremu?
Vamutuli Nyuve nava John Mangudya nehurumende yavo vari kuita mitemo yemari iri kukandwa nekuchinjwa mazuva ese. Ukuwo hurumende iri kuparadza mari ichibhadhara mazangwandira kumatenda vaya vanogadzira migwagwa, kuda vamwe vanochera migodhi here. Kana mafactory ari mashoma kusina production, mazizangwandira aya emabhondi nemaratigesi ari kubhadharwa vanhuko anongopinda musika mutema, nokuti ndo mari yavanoshandisa kunotenga mari mumusika mutema madhora ekuAmerica. Uku manazina business vakangoziva kuti mari iri kuwanda mumusika, vanokwidzawo mitengo yavo nezvinhu zvinotengwa kupi kunze kwenyika. Saka ndo zvinokonzera nhengi inflation yatingati import push inflation. Saka Jonga, injake bhengi redu ibhengi repolitics, it's a political bank, rinoshandiswa nevanhu vari kutonga muZimbabwe. Saka harikwanisi kuti ringe richipa confidence kune money market yedu. Saka hapana zviri kuitwa nehurumende yedu, nyangwe vakatengesa makoini egoridhe kana vasati vachinja maikiro avanoita kumanija mari yedu, mafundamentals, mari icharamba ichingodonha, upfumi hwedu huchiparadzika.
Chombo tarisa zviri mumapepanhau anhasi. MuNewsday, vashandi vehurumende neZuro vakayambira hurumende kuti vanoipa masvondo maviri kuti igadzirise nyaya dzemihoro yavo, vachiti kana hurumende ikatadza kuita izvi, vashandi vacharamwa mabasa zvine mutsindo. Vashandi vehurumende vanoda kubhadharwa nemadhora ekuAmerica. MuNewsday makare, hurumende inoyambira veruzhinji kuti vagadzirire kudzimwa-dzimwa kwemagetsi munguva ino yekutonhora, sezvo iri nguva inoshandiswa magetsi zvikuru. MuHerald mune nyaya inoti mukuru weNational Social Security Authority vaArthur Manasseh vamanikidzwa kumbosiya basa pamusoro pekusafambiswa zvakanaka kwebasa mukambani iyi. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvekare mangwana tikupa dzimwe nhau. ini ndini Tanonoka Wande ndiri Washington DC ndichiti moshera zvakanaka.